Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo gunyana 22/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika votarisira kutanga kutaura kugungano reUnited Nations General Assembly nemusi wechipiri. Mabasa ekushongedza dzimba dzakavakwa nedhaka nekupfirirwa neuswa anoitwa nemadzimai vakawanda kumatopos mudunhu reMatabeleland South ave kubatsira kuwanisa madzimai aya pundutso. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League asi kwete kune mimwe mitambo. Ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Misangano yevatungamiri venyika kuUnited Nations General Assembly iri kutanga muNew York City nemusi wechipiri. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachitarisirwa kunge vave muguta iri. Mimwe misangano yekukurukura nzira yakatanga hayo musi wa 10 gunyana uye iri kutarisirwa kupetwa musi wa 30 mwedzi uno. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vange vakatarisirwa kutaura nemusi wechitatu vakazivisa svondo rapera kuti havachaenda kuNew York nekuti vakawandirwa nebasa. Mutauriri wavo vaGeorge Charamba vakati gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Kishava ndivo vachange vakavamirira. Mumwe asiri kuenda mutungamiri wenyika yeNigeria vaBola Tinubu vachamirirwa nemutevedzeri wavo vaKashima Shettima. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDevry University kuOhio.
Uyu musangano wakakosha chaizvo nokuti sokuziva kwedu musangano womubatanidzwa wenyika dzapasi rose dzinenge dzichipangana mazano pazvinhu zvakawanda zviri kunge zvichinetsa pasi rose zvakaita sehondo dziri kuitika zvakaita semamiriro okunze zvatinoziva kuti kune nzvimbo dzakawanda dzisinganayi mvura kana kuti mvura yacho inozowandisa nezvirwere zvakasiyana siyana pasi rose zvinenge zvichiafekta pasi rose. Saka vanenge vachipangana mazano nokuona kuti matambudziko iwawo ogadziriswa sei. Ndosaka uri musangano unenge uchitarisirwa vakuru venyika, nokuti vakuru venyika ndo vana masimba pazvibvumirano zvinenge zvichiitwa nenyika dzakasiyana siyana kana nemimwe mibatanidzwa yenyika dzakaita sana SADC. Kana varipo vese vanenge vachino taura neizwi rimwe kuti dunhu redu isu resadhaki riri kuona dambudziko rakati nokuda kwezvakati zvakati.
Tinoona kuti pamusangano uyu mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanenge vasipo. Izvi zvinorevei tichinzwa kuti vari kuti ivo vane mabasa akati wandei munyika?
Zvinhu zvinogona kureva paviri pamwe. Zvinogona kureva kuti zvinhu zvakati nakei kuitira kusevha mari yavanokwanisa kunge vachiuya navanhu vavo nesecurity yavo. Asi nerimwe divi tinogona kuona kuti zvinhu zvinogona kunge zvisina kunaka, nokuti panozodiwa ruoko neizwi rapuresidendi wenyika vanenge vachizoshaikwa zvekare pavanenge vachiuya kuno United Nations kunoku havangovingi musangano iwoyo che kune vamwe vamabhizimusi vanenge vachida kuzosongana navo kune vamwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichidawo kuzosongana navo vachipangana mazano kuti zvatine zvimari zvedu chii chetingaita kuzama kubudirisa ufumi hweZimbabwe saka zvina paviri tinoziva hedu kuti handivovoga President Mnangagwa vati havabui kana kuti vasingasivui tinoratsokuziva isu kuti President weRussia haasi kuwanza avuya President weChina haasi kuwanza auya nedzimwe nyika nokuti ruzhinji rwacho kuUnited Nations kungoverenga hako maspichi kwozotaurwavo saka zvinogona kunge zviri paviri pamwe rwendo runova zvivona zvakadi zvakakodzera kuti nyika zvaina marwadzo isina mari vavona kuti chiregai tiendese minister weforeign affairs tisevhewo kamari apa tozozviona mberi kunoenda
munoona pane zvinobuda here zvinobatika kubva kumisangano iyoyi yakadai seUnited Nations General Assembly
sokuziva kwedu isu kuti sokutaura kwandaita kuti handivo president voga vasingaendi kumisangano yakaita sei zvichienderana nechikwama chenyika zvekare zvichienderana nokuti makore ese avanenge vachienda kuUnited Nations koko vachinochema zvichemwa zvacho izvozvo pane chinoitwa here tinoziva isu kuti vamwe vatungamiriri vaikombrena bekuti gore negore tinotambisa mari tiuya kuUnited Nations kuzotaura tichidavo chigaro chakaita sechomusecurity council hapana uri kutinzwa saka zvinogona kunge zvirizvo zvinoita kuti vamwe vatungamiriri vedzimwe nyika vanete nokungouya vachingotaura pasina kuti zvavataura zvacho zvinozoitwa here kana kuti kunongova kutaura chete
muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio vange vari parunharo kuOhio kwakare muno muAmerica Mabasa ekushongedza dzimba dzakavakwa nedhaka nekupfirirwa neuswa anoitwa nemadzimai vakawanda kumatopos mudunhu reMatabeleland South ave kubatsira kuwanisa madzimai aya pundutso zvichitevera rubatsiro rwaari kuwana kubva kumizinda yeGermany neAmerica muZimbabwe. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Pakange paine mufaro mukuru nemusi wechishanu paAmagugu Heritage Center munzvimbo yeMatopos. Apo vanhukadzi vanopfuura makumi masere vakapiwa mibayiro yakasiyana-siyana senzira yekucherechedza mabasa avo ekushongedza dzimba dzavo pasi pechirongwa chinozivikanwa kunzi My Beautiful Home. Madzimai aya anoshongedza dzimba dzavo zvinoyevedza kuona achishandisa pendi dzine mavara akasiyana-siyana dzaanogadzira neivhu nemidzi yemiti achitevedzera tsika dzechinyakare. Madzimai aya anoshongedzawo zviso zvavo nenzira imwe cheteyo. Mumwe wevashanu vakawana mubayiro wepamusoro-soro wegejo neupfu amaisoneni nyati vakati tsika iyi inobatsira kuunza utsanana.
Ukucomba lokho emehlweni kusuka ekucombeni izindlu zethu. Izindlu zethu lazo zicongiwe zabalazwa. Kusuka lapho sesicomba le face. Khathesi sesicomba into eziningi. Lokhu kutsho ukuthi ukucomba lokhu kuqakathekile. Ukucomba lokhu kuyikuhlanzeka.
Kushongedza kwatinoita zviso zvedu nependi kunobva pakushongedza kwatinoita dzimba dzedu. Tava kushongedzawo zvinhu zvakawanda kusanganisira hari dzatinoumba. Kuita izvi kwakanaka zvikuru nekuti kunokurudzira utsanana.
Mumwe akawanawo mubayiro wegejo neupfu amai kumbulani Ncube vakati vanofara zvikuru nekuwana mubayiro uyu.
Aikuva liqakathekile kakhulu ngoba khathesi vele izulu seliyaduma kufika isikhathi sokulima. Vele bengingalalo bengikhangelela ukuthenga amaphatsi amaningi kakhulu ekhubeni lami elidala. So ngijabula kakhulu kulumnyaka ngoba angisena kuthenga.
Zvakakosha zvikuru nekuti mvura paichanaya ndichakwanisa kurima nenguva. Nanga ndakatarisira kuzotenga maphatsi akasiyana-siyana egeji rangu tsarura ndinaro. Saka ndiri kufara zvikuru nekuti handichatengi.
Muzinda weGermany wakabatsira madzimai aya nekuvadzidzisa kuti vakwanise kuita zvekupenda izvi pahari dzekusima maruva dzavanoumba uye kuti vakwanisewo kupenda pane zvimwe zvivakwa zvechizvino zvino kusanganisira dzimba nemahofisi senzira yekuti vawane mari. mumiriri weGermany muZimbabwe vaUdo Walls vakange vari munyarikani pachiitiko ichi vakati shuviro yavo ndeyekuti madzimai aya akwanise kusimudzira tsika yavo kuitira kuti vagoramba vachiwana pundutso.
We want this to be a Zimbabwean Emotopo Bulawayo Southern Zimbabwe project and to continue beyond us.
Tinoda kuti chirongwa ichi chive chirongwa chevanhu vemunzvimbo ino yematopos uye chiendere mberi isu tisipo.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, vakati wenyika yavo inokoshesa kusiyana-siyana kwetsika nemagariro evanhu pasi rose uye vane homwe inotsigira mabasa ane chekuita nezvetsika nemagariro. Vakati homwe iyi yakatanga kutsigira chirongwa cheMy Beautiful Home kubva muna 2016 uye zviro yavo ndeyekuti chirongwa ichi chikure.
We hope that interventions like this will help the people of Zimbabwe preserve their very important cultural histories and attract tourism that will be good for economic prosperity in the region.
Tinovimba kuti rutsigiro rwedu muzvirongwa zvakadai kunobatsira Zimbabwe kuti ikwanise kuchengetedza nhoroondo yakakosha yetsika nemagariro evanhu vayo uye kukwezva vashanyi vanouya munyika kubva kure.
Mumiriri wematovo mudare reparamende varivo gurukota rezvemhando dzemoto vaEdgar Moyo vakatsinhirawo zvimwe chete vachiti nzvimbo yematopos yagara ine mukurumbira wekuve World Heritage Site nekudaro mabasa anoitwa nemadzimai aya anofanirwa kusimukira. Chirongwa cheMy Beautiful Home chakatanga mugore ra2014 uye chinotsigirwa neNational Gallery of Zimbabwe ichishanda pamwe neAmagugu Heritage Center nekutsigirwawo nemakambani akasiyana-siyana emuBulawayo. Ndakamirira Studio 7 kumatopos, ndini Kudzanai Musengi.
Zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega-rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro navaChris Godfrey avo vanobatsira vanogara mumigwagwa nevamwe vachishanda nesangano reHelping the Homeless. Ngatinzwei vatitsanangura.
Danho chatatarisirana nacho iko zvino izvo ndechekuti tigone kunonyoresa tichizikana kuti aiwa kune group rinonzi Helping the Homeless. Ava vanhu vakazvipira kubatsirawo vanhu vasina pekugara kana kuti vamwe vari kugarawo murodhi, vamwe vari kugarawo musango nevamwewo zvavo vari kungoshurukirwa nekutambudzwa neupenyu.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvichange zvichiitwa nesangano iri?
Shungu dzedu chekutanga ndechekuti tigone kubatsirana nevanhu vari kugara musango. Vanhu vakawanda takaona kuti vanotombowanawo rubatsiro rwuri nani vanogara muzimba nevamwewo vari kumahomes akasiyana-siyana, asi vanhu vanogara musango zvakaoma hama dzangu, kurarama nekuwisa mabhini, kurarama nekunhonga pasi, kurarama nekukumbira zvadonhedzwa kana zvaraswa nevamwe, zvakangooma. Saka shungu dzedu ndedzagonawo kuti tigone kuwana chokutanga nzvimbo yekubikira tiri muBulawayo. Tine shungu dzekuti tikakwanisa kuwana nzvimbo yakadaro tingobika, tingotowo vanhu vese vanogara musango. Tinosangana nevanhu vakatowandei, kune vamwe vasingagari zvavo musango, asi vamwe havaoni, vamwe vanhu vanenge vachikumbira vari mutauni nekuda kwehurema, vamwe vanhu vanenge vachitongoshaya urarami nekuda kwekuti upenyu hahufanani. Saka kune vanhu vakadaro vese titi no dei tangogonawo kuti tivapewo chero kudya kahwani pazuva. Pari zvino tatiri kukwanisa kungobatsira nemusi wesvondo chete. Zvaitibatsira zvakanyanya kuti tive nepano nzvimbo 1, because dzimwe nguva ipapapa tinenge takuti vanhu vauye, vanouya kunzvimbo dzatinoshandira, dzimwe nguva vanogona kusawana kwakasununguka, dzimwe nguvawo zvinodzivisa zvinowanda. Asi tikava nenzvimbo yakanaka yatinogona kuchengetera zvinhu, tinoramba tichibatsira vanhu vakawanda.
Mataura kuti muchange muchikoshesa kuumbiridza dzimuri, murutarisira kuti izvi muchazviita sei?
Vashoma vakazvarirwa mustriti, vakakurira mustriti, vazhinji vakatozvarirwa mudzimba, vanotorwa nokudzimba kwavanobva. Asi nekunzwisisawo zvikonzero zvavo, tinoona kuti zvimwe zvachona zvinhu zvinokuti vanhu vanogona kugarisana pasi votaurirana voregererana vanhu vokwanisa kuenda mberi neupenyu because zvimwe zvachona inyaya yekuti vanhu havaregererani ndozvinopedzera zvaita kuti umwe agare musango umwe agare asingazikani kuti anogara kupi anoita nezvei inyaya yekuti vanhu vanoramba vakasungirana mwoyo saka izvozvo tiripo pakuti aiwa tichange tichibatsirawo kunoedza kuyananisa vanhu kuti veduve ngatichigarai pasi ngatichionesa naye kana akakanganisa ngaachikumbira uriregerero vanhu ngatichitangirawo pari nane
kana paine vamwe vangada kubatirana pamwe chete nemi vanogona kukubatai sei uyezve rutsigiro rwamuri kutsvaka nderwei
vanoda kutibata makasungwa kutibata panhamba dzinoti 0772 752 751 ndichadzokorodza zvekare 0772 752 751 ndidzo namba dzatinobatika padziri tiripo pawhatsapp tiripo pamacalls tiripo pamatext messages zvine facebook page yedu zvekare tichiri kuibuilda zvayo isati yari mafollowers akawanda but inenge iri active yakanzi helping the homeless in Bulawayo munokwanisa kutibata ipapo kana kuuya patinenge tiri takasununguka munokwanisa kuuya motoona tinenge tiri mutown every sunday nenguva dza 2 p.m unotowana tiri mutown pakona 9th avenue nageorge sulundika ndipo patinowanika vanodawo kubatsira makasununguka kubatsira nezvamuinazvo hatipo pakusvinana hatipo pakumambunyikidzana aiwa tinoti zvamunokwanisa izvozvo zvamunenge makwanisa batsirai nazvo kubvira chingave chikafu ingave iri mari ingave iri zvokupfeka angave iri machira anything zvinogona kubatsira tingafara zvakanyanya then pane nyaya yekurejista tine shungu dzedu dzokuti tachikwanisawo kuchirejista kurupi redu rava recognized zvaitibatsirawo mukukura nekugona kuspreada news dzakanaka kudai kuti veduwe ngatimutsiridzei hunhu hwedu isu sevanhu vekuafrica tine kamuitiro kedu kataigara tichingoita kudya nevavakidzani vedu so ndinokumbirisa vanokwanisa tisingangoti hedu isusu tisu tega tinozvigona kunyange kwamuri ikoko munokwanisawo kuzviita kunyange kwamuri ikoko munokwanisa kubatsira vari padhuze nemi vabatsirei nekuti ndizvozvo zvakanaka
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navachris godfrey avo vanobatsira vanogara mumigwagwa nevamwe vachishanda nesangano rehelping the homeless ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya ini ndini tavokancube ndiri muwashington dc
tinotenda taboka iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa naEvans Dzininga westudio 7
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munodi pasimba Jesu simba rangu
ndinokuchingamidzai vateereri pachirongwa chesvondo rino chechitendero ini ndini Evans Dzininga ndiri muWashington DC svondo rino tina mufundisi Silvanus Mukoriro vekuGlad Tidings Fellowship kwazwai mfundisi sanganai nevateereri
kwazwai vateereri vestudio 7 kwazwai baba Dzininga notenda mwari nomukano wokushumirana kubva pano Roma chapter 4 from verse 18 kusvika verse 21 regai ndiverenge nokasira pasina kana tariro Abraham netariro akatenda uye akava baba vendudzi zhinji sezvaakanga zvarehwa kwaari zvichinzi zvizvarwa zvako zvichadaro haana kushayiwa simba pakutenda kwake paakaona kuti muviri wake wakanga watofa zvavo sezvo akanga ava namakore ane zana okuzvarwa uye kuti chizvaro chasara chakanga chafa asi ndinotibatisisa asi haana kukahadzika nokuda kwokusatenda pamusoro pechipikirwo chamwari asi akasimbiswa mukutenda kwake akakudza mwari achinyatsogutsikana kuti mwari ane simba rokuita zvaakavimbisa tiri kuverenga shoko ramwari richitaura nezvemurume anonzi Abrahamu akanga kwegura nomudzimai wake akanga afa achibereka but pane chinhu chavakanga vakabata muupenyu hwavo changa chiri chivimbiswa chakanga chapiwa namwari pane zvinhu zvakanzwisiswa naAbrahamu nemhuri yake kuti mwari avimbisa akatendeka naizvozvo vakazviudza kuti hatifanirwi kurasa tariro nditaurewo neomudikanwa nerwanu usarasa tariro bhaibheri rinoti Abrahamu akatarisa nyaya yake akaona kuti zvechokwadi chokwadi ishuwa kuti iye achembera. Ende icho kwadi kuti Sara gumaura haachakwanisi kuita mwana, but iye akaziva kuti ichi ndo chokwadi. Asi pane chimwe chokwadi chakataurwa kubva kuna Mwari chakamusiya akabatirira pachiri. Nditaure nomudikani, batirira pane zvakataurwa naMwari. Bvisa maziso ako kureality yezvinhu zviri kuitika. Bvisa maziso ako kune zvauri kuona. Bvisa maziso ako kune zvawakanzwa navanhu. Bvisa maziso ako kune zvauri kuona. Uise maziso ako pane zvakataurwa naMwari muupenyu hwako. Mwari vakatendeka kuti vazadzikise zvavanotaura. Roda soko raMwari kuna Jeremiah zvichinzi anosvinurira shoko ravo kuti varizadzikise. Zvanzi kana vakati yes, zvanzvimbiso zvavo it's yes and amen. Hazvisi zvakarega kuzadzikiswa. Nditaure nevamudikani, pazviri kuitika muupenyu hwako zvinoratidza kuti hapachina tariro. Zvinhu zvinounza tariro muupenyu hwako zvabviswa. But nditaure newe madikani, tariro inokwanisa kubviswa pane zvinhu zvinounza tariro. But kune chinhu chisingabviswi navanhu, kune chinhu chisingabviswi nenguva, kune chinhu chisingabviswi nezviri kuitika. Ndezvakataurwa naMwari, zvakavimbiswa naMwari. Anodaro mapesarima, kuna mapesarima 119:49 anoti shoko rayo ramakataura ndorinondipa hope. Kunyange ndikamanikidzika, kumanikidzwa kwangu hakurevi chinhu, nokuti ndine tariro iri pashoko rei. Ndoda kutaurawo nemanheru anhu, hama dzangu. Mwari vakativimbisa zvavakativimbisa pamusoro peZimbabwe vakatendeka. Mwari vakakuvimbisa zvavakavimbisa pamusoro pemereji yako vakatendeka. Mwari vakakuvimbisa pamusoro pemwana wako. Mwari ane zvaakataura zvinofanira kuzadzikiswa. Even ukatarisa mulife yako unokwanisa kuwirira neni kuti aiwa chimbomirai kuenda mberi. Zvinhu zvamuri kutaura zvakavimbiswa naMwari, zvakavimbiswa kare hazvaitika. Nditerere mudikani, kunyange zvikaita sezvapera, nguva yapera paunoti hano hapachisina tariro, but nditerere. Mwari vanozadzikisa zvavakareva. Havamiswe nenguva kuzadzikisa zvavakataura. Havamiswe neanything. Hapana chinovamisa. Manheru anoda kuti uise kutenda kwako. Dzorera kutenda kwako pana Mwari. Pane zvinhu zvaonga wapera tariro, pane zvinhu zvaonga usina tariro, dzorera kutenda kwako pana Mwari. Achazviita. Regati kuna matirambikani manheru. Mwari rangarirai zvamakataura kuvaranda venyu. Zvadzikisai zvamakataura kumuranda wenyu. Pamwe mwana kunzwa zvamakataura, but nokuti makazvitaura Mwari, ndiri kunamata kuti zvizadzikiswe nezita raJesu. Fulfill your word, oh God. Zadzikisai shoko renyu, zadzikisai shoko renyu kuvanhu venyu, zadzikisai shoko renyu kuZimbabwe, zadzikisai shoko renyu Mwari. Muri Mwari wedu muzita raJesu. Amen.
Aiwa, tinokutendai mufundisi mukoriro neshoko ramatipa nhasi. Nemiwo vateereri, ndokutendai zvikuru kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya, apo tichakupai zvakare chimwe chirongwa chechitendero. Kwanhasi togumira pano. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Evans Azininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teerai zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa. Munawo dzemitambo, vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League, asi kwete kune mimwe mitambo.
Mukuru wekumahofisi eDynamos vaJonathan Mashinga idze vanoti pane zvakawanda zvadzinga veruzhinji kudzinandare, kusanganisira kushayikwa kwezvinovavaraidza mutambo chaiwo usati watanga.
Unoona kuti izvo stadium uko nguva dzakawanda kunenge kusina kana zvinenge zvichiitika kusvika 3 o'clock. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vapedzisire vati isusu kuzandikana kukumba.
Aimbotambira Seko United muSuper League, Big Boy Mawiwi anoti kare kwaive nezvakawanda zvainakidza kunandare, izvo zvisisiko mazuva ano.
Vaitoziva kuti 11 o'clock kune bhora, 1 o'clock kunenge kune bhora. Vietnam, I remember Rufaro Stadium yaitozara. Izvezvi hakuna kana mazvese zvo.
Asi Murairidzi wenhabvu Mugove Makanyire, uyo akambotambira Masvingo United, anoti nhabvu yawira pasi zvinotyisa zvekuti hakusisina vatambi vanokwezva chaunga.
Bhora redu ratidzikire. Wakatarisa vatambi vacho havachatambi zvinonatsomisa mvura sematambiro araitwa kuma1980 ikoko kotitasa maplayers aitamba.
Rapson Masauso, uyo aimbotambira Black Aces neCapes United, anotiwo kuwira pasi kwemitambo mikuru yenhabvu uku kuri kuwedzerwa nechizivano pamwe neori wazara munyika.
Bhora racho harisi kutambwa on merit and it is played on credit, zvokuti in most cases macoaches vari kutobhadharwa oro vanhu vari kutokatwa kunzi ndikakusaina ndomutorowo mari yakati ndikudaiwo kuti munhu atambe ende chizivano handimawanoziva something like that. Saka bhora racho kuti ribude zvinonetsa.
Munyori wezvemitambo Tawanda Tafire Nyika anoti zvemuZimbabwe zvawedzerwa nenyaya yekubhejwa kwemitambo kuri kuitika. Vamakanyire vanoti kuti zvinhu zvifambe, PSL inofarira kudzura mitambo yevechidiki yaitambwa mutambo mukuru usati wasimuka.
Ngatidzokere kumaitrix, bhora richitanga na10 kuzosvika taona chairo chairo guru na3 zvinonakidza, zvinoita kuti vana vauye, maparents auye achiona, uye iro rinakidze.
Vamashinga idze vanotiwo PSL inofarira zvekare kuwedzera mwando mukushambadzira mitambo yayo kuruzhinji.
Vanofanira vachidzira zviitiko zvinoitika between Monday nemusi webhora zvinoita kuti vanhu vanga vachifarira kuzoenda kuona bhora. Samunga munoona dzimwe nyika kana ari magames mitambo yamatowns manini vova mateams angadai ari mahombe ari madiki. Sondo rese inge chingozi nyaya yekuti zvamusi wesondo nebhora hombe.
Asi mukuru wekumahofisi ePSL vaKenneth Ndembele vanoti nhabvu haina kunyanya kudzikira sezviri kutaurwa, asi kuti nhabvu yemhiri kwemakungwa pazvivhitikiti yaba vamwe vatsigiri. VaNdebele vanoti dambudziko iri harisi muZimbabwe chete, asi kuti rarova nyika dzakawanda muAfrica nedzimwe nzvimbo pasi rino, uko veruzhinji vari kusarudza nhabvu yeEPL, La Liga, Bundesliga neSerie A pane yemunyika dzavo. Makore ekare mitambo pakati peHighlanders neDynamos kana Capes United neDynamos yaizadza nhandare zvekuti vamwe vatsigiri vemutambo uyu vaidzoserwa kumba vachinzi nhandare yazara. Mazuva aya zvikwata zvakawanda zvairarama nemari yaiwanikwa pamagedhe nekuti mishoma mitambo yaitadza kuunganidza vatsigiri vaisvika zviuru gumi. Mazuva ano mimwe mitambo mikuru inosanganisira zvikwata zveCapes United, Dynamos, Highlanders, FC Platinum nezvimwe zvikwata iri kutadza kupindwa nevanhu vakawanda vanobhadhara mari yekuti vaone mitambo yezvikwata izvi. Mimwe mitambo yePremier Soccer League iri kutotadza kukwezva vatsigiri vanosvika chiuru chimwe chete chete chaicho. Mitambo iyi iri kutodarikwa nevatsigiri vezvikwata zvemudivision 1 zvakaita seMoors, Scotland, Carrow United neNorton Community, izvo zviri kukwezva vanhu vakawanda vari kuenda kunoona zvikwata izvi zvichitamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vatungamiri venyika votarisira kutanga kutaura kugungano reUnited Nations General Assembly nemusi wechipiri. Mabasa ekushongedza dzimba dzakavakwa nedhaka nekupfirirwa neuswa oitwa nevanhukadzi vakawanda kumatopos mudunhu reMatebeleland South ave kubatsira kuwanisa madzimai aya pundutso. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma mumitambo yeCastle Laga Premier Soccer League, asi kwete kune mimwe mitambo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington DC.